This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kwa tereri, tinosonga na zvakare manero anasi, uri musi wechishanu, gumi guru 24, 2014.
Makateerera ku Studio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichiitawo zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
ZANU-PF yoita musangano wepolitibhuro wekuzeya chimoto chiri mubato iri.
Vashandi vehurumende vanoti havasi kufara nekutanda nekutadza kuzaiswa zvibvumirano kuri kuitwa nehurumende.
Mumwe mudzimai wotungamira bato rezvematongerwo enyika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZANU-PF yaita musangano wayo wepolitibhuro wekuziya kusawirirana kunotyisa kunonzi kuri mubato iri. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti makakatanwa aya atonyanyisa zvichitevera kuiswa gumbo munyadzi zvematongerwo enyika kwakaitwa nemudzimai wemutungamiri webato amai Grace Mugabe. Vapinda mumusangano wanhasi vanoti nyaya dziri kuzeiwa inyaya iri kupinzwa nevatsigiri vegurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa yekuti bumbiro remitemo revandudzwe kuitira kuti mutungamiri webato iri adome vatevedzeri vake. Asi nyaya iyi inonzi iri kurambwa nevanonzi vanotsigira chikwata chinotungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru.
Imwe nyaya inonzi iri mudariro inyaya yakaunzwa naamai Mugabe yekuti amai Mujuru vanofanira kuti vasiye basa. Kunetsana uku kunonzi kurikupawo kuti dare remakurukota risashande zvakanaka, vamwe vachitadza kupinda misangano yemakomiti yedare nenyaya yekutsvaga rutsigiro nekusimbisa zvikwata zvavo. Hatina kukwanisa kubata munyori wedare dare remakurukota vaMishek Sibanda, avo vanga vasingadaire nharembozha yavo. Studio 7 aina kukwanisawo kubata mutauriri weZANU-PF varugare gumbo sezvo vanga vachiri mumusangano wepolitibhuro. Asi
hapana chinhu chinobuda kana vanhu muchirwisana. Kana vanhu makadzokorana mabatirana makano, haisiri nyaya yokushanda, haisiri nyaya yokuita zvinhu zvinoita kuti muenderere mberi, munenge mava kutodzorera basa rese kumashure. Saka ndo zviri kuitika iko zvino. Mungatini vanhu vakatukana vari pamusorosoro ipapo vangava vanhu vanogara mudare guru rehurumende rinofanira kunge ririro riri kusunda zvirongwa zvehurumende kuti zviende mberi. Zvino kana vave kupedza nguva yavo ivo vari kumusoro ivavo vachirwa, zvinoreva kuti basa ratosiyiwa, basa rangosiyiwa rave roga. Saka naizvozvo hapana chinofamba. Dambudziko ndorokuti hakusi kungoti zvinhu hazvifambi chete, kutodzorera basa zvakanyanyisisa mumashure nokuti vanhu vanenge vavo vasimudzirana makano, vanenge vava kutyana, havachagoni kutaurirana kuti shamwari apa ngatidai kana kuti apo ngatifambe zvakadai. Sezvamuri kuona kuti vanhu vari kuramba kana kukwazisana chaiko.
Sangano reIMF rakabudawo nezvimwe zvisungo zvariri kuti Zimbabwe ikateedzera pada upfumi hungabude mumadhaka mahuri, ichitaura kuti ngapagadziriswe nyaya yevashandi vasinganyatsozivikanwa kuti vari pabasa here kana kuti maghost workers, kuti Zimbabwe ibhadharewo chikwereti chayo chakakura chekunze, uye nyayawo yekuti Zimbabwe ijekese nyaya yekuti mutemo wekuendesa upfumi kuvatema unofambiswa sei. Munoona izvi zvichikwanisika kuitika here nebata murefu bata mupfupi iri muZANU-PF parizvino?
Hapana chinhu chingaitwe chinoendesa upfumi hwenyika mberi. Saka naizvozvo nyaya dzeupfumi hwenyika hazvitombotariswi kunyanyanyanye mukatarisa kuti zviri kuda kuti IMF zviitwe zvekugadziridza upfumi hwenyika. Munenge mava kuongorora kuti apa pakafamba sei, pakakoromoka sei. Saka mukangodaro chete mava kuratidza kuti pane munhu akakoromora zvave kutosumudza zvakare chimwe chimwe yacho kuti mave kutaridzana kuti uyaita izvi, uyaita izvi.
tine urombo iyo yanga iri nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze avo vari kuti nyaya yekunetsana muzanu PF iri kupa kuti pashaye anotarisa nyaya dzezveupfumi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano rembatanidzwa yemasangano evashandi vehurumende reApex Council rinoti rakatopedza kunzwa pfungwa dzenhengo dzaro pamusoro pebudget regore ra 2015. Sachigaro veApex Council vaRichard Gundani vanoti masangano ose ari pasi peApex Council akatora pfungwa dzenhengo dzavo. VaGundani vanoti zvakabuda kubva munhengo zvinoratidza kuti mune kutsutsumwa kukuru nekukundikana kwehurumende kusadzisa zvibvumirano zvavakanyorerana mukutanga kwegore zvakaita sekuwedzera mari dzevashandi kuti dzifambidzane nepoverty datum line. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tine urombo vatereri mishina yedu iri kumboti netsei netsei asi makaterera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nesu tiri pano pamuzinda weVoice of America.
Musakanganwa kuti munokwanisa kubata Studio 7 pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 1545 kHz pa shortwave.
Iko zvino tochimbo tarisa imwe nyaya iri kuitikawo. Gurukota rinoona nezvevechidiki vaFrancis Nema vanoti vatanga urongwa hwekugadzirisa mitemo ichapa kuti homwe yehurumende yekubatsira vechidiki kana kuti Youth Development Fund isabirwe mari sezvakamboitika makore apfuura. Hurumende inoti mari inosvika madhora mamiriyoni gumi haina kushandiswa zvakanaka nevechidiki vakakwereta mari iyi. Izvakapa kuti vanhema vamire kupa vechidiki mari inosvika mamiriyoni mashanu yasara muhomwe. Vanhema vanotiwo mari inosvika zvikamu makumi mapfumbamwe nezviviri kubva muzana yakatorwa nevechidiki haina kudzoserwa. Nekudaro vanhema vanoti havachangopa vechidiki mari vasina urongwa hwakati tsvikiti hwekuidzora uye zvavanoda kuti vaite zvisiri pachena. Zvinonziwo nyaya dzezvematongerwo enyika kunyanya muzanu PF ndizvo zvakapawo kuti vamwe vechidiki vakawanda vebato iri vature mari vasingadzosere. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoronga mabasa musangano reYouth Agenda Trust vaLawrence Mashungu kuti tinzwewo maonero avo. Tine urombo zvakare vatereri tinenge tichine dambudziko nemishina iyo inenge isiri kushanda zvakanaka asi vanemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu nemumwe wangu Jonga Kandemiri.
Tinoramba tichikuyeuchidzai kuti mukwanise kubata Studio 7 munoenda pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ine 15455 kHz pa shortwave.
Makaterera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Iko zvino regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vati mauto emuSyria erudzi rweChurdish pamwe nevechikwata cheFree Syria Army vari kuita chirwirangwe mukudzivirira guta reKobani kuti risatorwe nevarwisi veIslamic State. VaErdogan vaudza vatori venhau nhasi kuti varwisi veChurdish vari kupeta urongwa hwekuti vamangwana sei mauto anosvika chiuru chemazana matatu kuti vange vari kumaodzanyemba kweSyria kudivi remuganho neTurkey.
Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO rinoti riri kuronga kuti mushonga wekurapa chirwere cheEbola wavapo wakawanda uyepo wakawanda mukutanga kwegore rinouya. amai Maripo Kenny VWHO vaudza vatori venhau nhasi kuti mishonga miviri yekuedza kudzivirira chirwere ichi iri kuongororwa zvakadzama uye mimwe mishonga mishanu iri kugadzirwawo kuitira kuti izoongororwa kushanda kwayo gore rinouya.
Iye zvino tokupai hurukuru yataita nasachigaro Apex Council vaRichard Gundani avanoti nengo dzavo zhinji dziri kurakidza kutsutsumwa pamusoro pekukundikana kwehurumende kuzadzisa zvibvumirano zvavakanyorerana mukutanga kwegore.
Sesangano reApex Council tapedzisa kuita maconsultations edu kunzwa kuti vanhu vanodei. Vamwe vakawanda vari kuEducation, maunions ari kuEducation akashandisa mukana wavo weWorld Teachers Day kuti vaconsulte vanhu vanzwe kuti vanhu vanodei. Vamwewo zvakare vane mastructures avo asiri muEducation vanga vari kuitawo misangano yavo yokuti vazotipa zvavanzwira zvavanzwa kuvanhu kuti gore rinoya ra-2015 budget rinofanirwa kutipa chii. Saka isusu tagadzirira. Sasara ndechokuti tichiona kuti musangano watakamirira, watanga takamirira kwenguva nehurumende yedu weNational Joint Negotiating Council uchiitwa. Asi tinoziva zvakare kuti kana nguva ino yegore yakusvika muna Oktobha takuenda muna Novemba kudai, tinosiona kuti mhanyamanyiwa chaizvo chaizvo nematiki akasiyana-siyana ruzhinji rweZimbabwe ruchipa pfungwa dzavo kuti budget ra-2015 rinofanirwa kufamba sei. Saka izvozvi izvi takuona kuti tinenge tatinonokei. Zvanga zvichida kuti tisvike panguva ino iyi pfungwa dzedu dzinge dzavapo kuitira kuti panozogadzirwa budget irori pfungwa dzedu dzinge dziripo uye zvatinotarisirawo zvinge zvaiswawo mubudget ratinotarisira kuti ringe riripo iri ra-2015.
Saka izvo zvamuri kuwana zvamuri kuunganidza izvi muri kuzozvisvitsa kunaani?
Kwazvinofanirwa kusvika kwokupedzisira kumagumo kwazvo zvinofanirwa kusvika kuministry of finance ndo chaiko kunoitwa kabudget ikoko. Asi munoziva matanho edu atinoshandisa tine dare redu reNational Joint Negotiating Council rinofanira kuti ritambire kapfungwa idzodzi dzigosvitswa pamwe chete tadzisanganisa nevamwe vedu vadare vedu vemusangano irori kuitira kuti chove chisungo chinobva kamudare irori reNational Joint Negotiating Council.
Imi zvii zvamuri kuwana kubva kunhengo dzenyu kuti vari kuda mubudget irori?
Zviri kudiwa nenhengo dzedu ndingati zviri muzvikamu zviviri kana zvikamu zvinogona kupfuura ipapo. Asi chinhu chekutanga, pane zvatakavimbisana kazvisati zvaitika nanhasi. Pane agreement yatinayo inotaura zvepoverty datum line nemari dzinofanira kuti dzibhadharwe. Pane zvatakataura nezvazvo zvikanyorwa futi muzvinyorwa zvatakabvumirana kuti kana mari dzedu dzichibhadharwa kakuvashandi vehurumende zvinofanirwa kuti zvigadzirwe pabude iyo structure yatikataura nechirungu yemasalaries inonyatsoparadzanisa kuti munhu wepasi pasi nemunhu wepamusoro vaparadzanewo kwamari dzavo zvichienda nekuti uri parank ipi nepromotion, zvichiendawo nokuti une experience ipi makore epabasa, zvichiendawo nokuti wakadzidzawo zvakadii. Izvozvo zvinotibatsira.
Avanga vari sachigaro veApex Council vaRichard Gundane vari parunare mugweru neStudio 7.
Iko zvino tochikupai nyaya yataita nava Lawrence Mashungu pamusoro penyaya yehomwe yemari yeYouth Development Fund iyo iri kunzi haisi kunyatsofambiswa zvakanaka.
Ini pandiri panapa makanga ndichitombovawo imwe yenhengo inonzi yeZimbabwe Youth Council inova iro boka rinomirira mayouth ose kana kuti vechidiki vese muZimbabwe. Apa ndakapinda nguva yakanga kune inclusive government and pachinguva chidikidiki chatakanga tirimo tichionawo zvakanga zvichiitwa nenyaya yekufambisa kwemari zvinhu zvataranga tichiona zvokuti munhu anobva kwaanobva oenda muofisi maminista achibva muofisi imomo wotoenda direct kuofisi yemunhu anopa mari vopuhwa mari and vamwe vacho vaipuhwa mari zvokungonyorwa mazita and zvisina kana kuti wanyora kana proposa. Saka izvi zvinhu zvatagara tichiona and nguva iyoyo pazvanga zvichiitika and nepedziri kungoitika maministers anga aripo nevaripo nguva dzino mashoko avanongotaura okuti zvinhu zvichagadzirwa anongoramba achitaurwa. Saka isusu semayouth hachisi chinhu chitsva chingatishamisa kuti minista vazotaura kuti tichazoti mabasa emari edzinopuwa vanhu kuti vaite maprojekti zvichafambiswa zvakanaka.
Imi makambovazivisa here nezvekugunun'una kwenyuko?
Pataranga tirimo neiko zvinozvo tinogara tichivaudza takatomboita misangano yakawanda naivo minista vacho vatanguruya enge vapavo takatombowana mukana wekutombovaona tichotaura navo tichimbotsanganazvenava nevanotungamirira bato reZimbabwe Youth Council tinogara tichiita mamiting akawanda navo. Kuninitauka hakusi kwedu chete, kuninitauku kunotoendavo kune vamwe vanoshanda muboka iroro museministry yeyouth iyoyo vari kumadistrict nevari kumaprovinsi vanotova nokutonyunyutavo kwatinako zvichireva kuti zvinhu izvi pazviri kuitwa zvinoratidza kuti hapana yatingati muchirungu system.
Vanoronga mabasa musangano reYouth Agenda Trust vaLawrence Mashungu vari parunare muHarare.
Vamwe vaimbi vechidiki vanogara mumusha weTorwood mudhorobha reRedcliffe vave kuita mukurumbira nekuda kwekuimba nezvematambudziko akatarisana nevagari vemunzvimbo iyi nenyaya yekusashanda kwekambani yenyu Zim Steel iyo yaimbozivikanwa ichinzi Ziscom. Mutoro wedu wenhau taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Manix Brothers Records. Manix Brothers Records.
Vamwe vanhu vakawanda kunyanya vechikuru vanoshora mumanzwi wemazivano wemusambo unozivikanwa kunzi Urban Grooves vachiti hauna udzamu kana kuti hauna dzidziso yaunopa kune vechidiki vanoufarira. Asi vamwe vakomana vaviri vanoimba musambo uyu vachigara mumusha weruzhinji weTorwood vari kufarirwa zvikuru nevechidiki pamwe nevakuru mushure mekunge vatsikisa nziyo dzemusambo weUrban Grooves kutanga kwegore rino. Sevamwe vaimbi vechidiki John Charlie uyo ane makore makumi maviri nerimwe yekuberekwa nemumwe wake kuda kwashamainzanise ane makore gumi nemasere vanoimba dzimbo dzemafaro. Asi kamwe kambo kevakomana vaviri ava vanozvidedza kuti Firehouse Family kanonzi Zisco maIndia ndiko kaita kuti vafarirwe neveruzhinji veRedcliffe nedzimwe nzvimbo dziri pedyo. Gambo aka kanotaura nezvekusafara kwevanhu nekusashanda kwekambani yenyu Zim Steel iyo yaimbonzi Zisco. John uyo akaberekerwa muTorwood akakurira imomo akadzidzawo munzvimbo imwe chete kusvika form 4. Anoti chakava pashungu dzekuti vatsikise kambo Zisco maIndia inyaya yekuti veruzhinji vemutorwood vaiwana raramo yavo kubva kukambani iyi zvichireva kuti kusashanda zvakanaka kwayo kwave kuita kuti vanhu vatambure.
Chakaita kuti tinyore this song so about the situation here in Torwood zvatakaona kuti Zisco is you can know kuti our fathers tai rely on that big company tatisa kuti kapedza uchatopinda muzisko imomo but ike zvino ikambani yakangomira hapana chichiri kuchinja ende nguva yatirebei sadi zvachinja saka another the song zvedu atakaimba tangoimbira zvekufara zvedu but this song ndoyatakanyanzo gara pasi kanyatso ongorora kuti this song inokwanisa kuti chitidi tikwanise kurifila what's going on munomu mutold
John anoti kusashanda kwenew zim still kunobatawo vechidiki vakaita saiye sezvo vazhinji vavo vave kusiyira zvidzidzo panzira kana kuti kutadza kuenderera mberi kana vabuda zvakanaka nekuda kwekuti vabereki vavo havana mari Tatenda Ndava, uyo ane makore gumi nemasere ekuberekwa uye ari shamwari yevakomana veFirehouse Family, ndomumwe wevechidiki vakatadza kuenderera mberi nechikoro nekuda kwekushaya mari zvisinei kuti aive abudirira pazvidzidzo zvake zveform 4. Tatenda anotsinira kuti kusashanda kwekambani yeNew Zim Steel kuri kubatawo vechidiki.
Situation inondafekta pakuti izvoni, kozvino takapedza chikoro ende takapasa paolevo yedu. Asi nekuda kwekuti takanga tisina mari yekuendera mberi takagara ende chikuitika futi munhu akarwara we don't have the money yekuti munhu iye aende for medication kuchipatara saka you see kuti health inongoramba ichi yakangodzikira that's the other thing no affect zvekuti atifekte isusu
Va Vincent Masiwa, mushandi weNew Zim Steel, vari wokanzura mukanzuro yeRedcliffe. Va Masiwa, avo vaimbovewo mumwe wevamiriri vevashandi, vanotsinirawo kutambura kwevagari vemutohood, vachiti kambo kechikwata cheFirehouse Family kanonyatsoburitsa mamiriro ezvinhu mutohood. Vanoti chinonyanyorwadza ndechekuti hurumende pamwe nevakuru vakuru veNew Zim Steel havazi kubuda pachena kuti chii chiri kuitika.
Zvechokwadi zviri kuimbwa navana ndizvo chaizvo. Vagari kana kuti vashandi vari kunonga svosvino muromo tarisiro yavo yanga ichingova kuzisco saka naizvozvo havana zvimwe zvokuita zisco iri kuvapa $50 maybe after 4 months saka upenyu hwavashandi navagari hwakadoomesesa zvikuru dhiri rezisco iri regovernment neesa hapana anonyatsoziva chaizvo chaizvo kuti zviri kufamba sei asi chatinoziva ndechekuti hapana vatiri kuona paground zvorungonzi vari kukurukura tikuwazve zvamachina asi kuti zive kuti zviri kubvepi zvichiindepi pana ari kuuya kubva kugovernment kuuya kuotsanangurira vashandi kuti tiri kuindepi tiri kubvepi zvinopera rini
mugore ra2011 hurumende yakanyorera nachibvumirano nekambani yekuindia yeesa africa holdings hurumende ichitengesa chikamu chemasheya ayo akawanda aive mukambani yezisco izvo zvakaita kuti kambani iyi izonzi new zim steel Kambani yeZisco iyo yaive yamira kushanda mugore ra2008 ndiyo yaive kambani huru yaigadzira simbi kuchamhembe kweAfrica. Kuuya kwakaita vekambani yeESA kwaive kwapa vashandi tariro yekuti zvinhu zvaive zvava kuzofamba zvakanaka asi pari zvino tariro iyi hapachina sezvo pasina chatichatanga kufamba nekuda kwenyaya yekuti hurumende haisati yapedza zvimwe zvinodiwa kuti kambani yeNew Zim Steel itange kushanda. Mumwe mugari wemutohood amai Elizabeth Tembo avanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu vanoti bhizimisi rekutenga nekutengesa zvinhu iri harizi kunyatsofamba nekuti vanhu vemunzvimbo iyi havana mari mumwe zvemugari avakangozvidoma nezita rekuti amai Moyo vanoti vamwe vagari vange vave kutsvagararamo nekutengesa marasha aishandiswa pakugadzirwa kwesimbi muNew Zim Steel asi izvi zvakamiswa sezvo pave nemasoja ave kuchengetedza marasha aya
Vanhu zvino havana zano rokuti vangararama naro vanhu vaitomboita zvekuchera marasha saka kubva zvakangoya masoja akauya achirova vanhu acharasa vanhu achiti nomo kuchera marasha vanhu vasisina kana rimwe zano rokuti vangararama naro muno mutoto
Pari zvino chikwata cheFirehouse Family chakatsikisa dzimbo ina kusanganisira kamwe kambo kanonzi De naNade ako kanokuridzira kuti kunyange ukasangana nematambudziko munhu unofanirwa kuramba uchishingirira kuti ugobudirira muupenyu. Mutsikisi kana kuti producer weFirehouse Family Chris Donald Triple B's Shato uyo anogarawo mutold mekare anochemawo nerekuti iye nevamwe vake havazi kubudirira sezvavanofanirwa kuita nekuda kwekuti vari kugara munzvimbo isina mari. John anotsinirawo maonero aya achiti kunyange chikwata chake chine urongwa hwekutsikisa dzimwe dzimbo dzakawanda nyaya yekushayikwa kwemari ndiyo inogona kuvadzorera kumashure.
We have hope but the situation yatinayo yati kuliva under the load we are bearing here hope ka hufanisha away because the situation here in told there's no finance kuti tikwanise kunorekoda tiendere ne matrix edu saka manje ipapo topesera isusu takutodrega takudzosera kumashure nekude kwesituation
Manix Brothers Record Manix Brothers Record
Vagari vemutoud kusanganisira vaimbi ve Firehouse family vane shuviro yekuti dai hurumende yanzwa kuchema kwavo yaita kuti kambani yeNewsim Steel itange kushanda nekukasika kuitira kuti upenyu hwavo utange kufamba zvakanaka zvekare kusvikira izvi zvaitika vagari vachagara vachipedza shungu dzavo nekuteerera chimbo chevakomana ava
Apana zvekubata, apana zvekuita Ndongozwera kudai ndangodye chetebota No magetsi, magetsi, no ota Namo, nenamo, izvo zvandinorota
Ndakamirira Studio 7 kutoud Redcliffe Dini taurai shava
Matara
Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato idzva reAfrican Democratic Party amai Marceline Chikasha vanoti bato ravo richaunza utongi wejekerere wakasiyana neuri kupiwa veruzhinji nebato reZANU PF amai Chikasha vanotiwo makakatanwa ari mubato reZANU PF pari zvino pakati pemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nemuteedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru anodzosera shure mabasa angaitwa nemadzimai munyadzi zvematongerwo enyika Vanotiwo kusawirirana uku kunopawo bato ravo mukana wekuratidza veruzhinji kuti madzimai anokwanisawo kutungamira Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura namai Chikasha kuti tinzwe maonero avo.
Tikatarisa zviri kuitika vanhu vari kutukana, vamwe vari kutaurirana zvinyadzi, vamwe vari kungofumurana and izvozvo hazviunze runyararo, hazviunze rugare munyika. Saka tiri kungoti chiisusu seADP. Tinokurudzira kuti vanhu vagare murunyararo, vanhu vagare zvakanaka, vawane kuyanana nekunzwisisana. Kuti nyangwe takasiyana uri mudhevere, uri mushona, umwe mukaranga, umwe ndisamanyika, asi tese tiri vana veZimbabwe. Ndiyo meseji yedu yekungoti ngatibatanei, pamwe chete tinokunda. Our unity is our victory.
Mungati imi nyika yakagadzirira here parizvino kuti iwanikwe iye ichitongwa nemudzimai?
Ndototenda izvozvo nekuti kuona kwangu vanhu havatarise kuti munhu uyu mudzimai here, vanotarisa kuti munhu uyu anofunga here, munhu uyu anotida here, munhu uyu ane vision yakanaka here yenyika, munhu uyu achaita kuti mwana wangu awane basa here, awane pekugara. Ndozvinotarisa vanhu. Saka ndinoona zviri zvinhu zvinonyatsokwanisa kuitika.
Avo vanga vari amai Marceline Chikasha avo vakafanobata chigaro chemutungamiri webato reAfrican Democratic Party vanga vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinonzi Marcelina Chikasha. Ndini mutungamiri webato ritsva repolitics rinonzi African Democratic Party. Ndinokukumbirai zvachose kuti muteererewo mangwana pandinenge ndichikurukura naMarvelous Mhlanganya huye paWomen's Forum kuti munzwe zvebato iri nezviri kuitika muZimbabwe. Ndatenda zvikuru. Mwari ngaakukomborerei.
Vateereri, muchirongwa chedu chelive talk nhasi na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvenyaya yehomwe yemari yekubatsira vechidiki munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure palive talk.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
ZANU PF yaita musangano wePolitbureau wekuzeya chimoto chinonzi chiri mubato iri.
Vashandi vehurumende vanoti havasi kufara nekutadza kuzadzisa zvibvumirano kuri kuitwa nehurumende.
Mumwe mudzimai otungamira bato rezvematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksia imina Sandra Nyera na Chris Gandem.